Isu se bato guru re MDC tino fara chaizho kuziva kuti varimi varikuzo vachapiwa ma inputs e season iri kutevera ino the 2015-2016 farming season. Tinofara chaizvo kunzwa kuti varimi vachapiwa mari, asi mukufara umomo tinonyunyuta zvekare nokuti nguva zhinji tinowanzoona hurumende yezano ichiti nyaya dzema inputs vanhu vanogoviwa along political line. Tine masupporters edu MDC vari kumaruwa uko, vamwewo vari kuminda mirefu vakakwanisawo kuti vapiwe minda, vanonyanyosiyiwa vasingapiwe mainputs awa.
Asi semaonero enyu, ndiana anofanira kugova zvikwanisiro izvi kana asiri iwo makanzura ezanu PF?
Anofanirwa kugova mabazi ehurumende akafanana neimwe inonzi Arex. Bazi iri ndo rinoona nezvekurimwa mumatunhu, zvichireva kuti ibazi rehurumende rinofanirwa kunge iro rina vana mudhumeni vakadzidzira nyaya dzokurimisa, vane zvidzidzo zvokufundisa varimi kuti kurimwa kunoitwa sei. Vanhu ava vanoshandira bazi reArex, ndo vanenge vachifanirwa kuti vazive kuti varimi vari munharaunda mangu ndevapi,